faramusha chinu chakakosha ndiani anopedza hosha
taxi ziva zvakakosha oh tenera nambara ndabosa ndemshuta nosa
a royal
tisu vayave maoko anoita ruoko tisu takafitwa nechimboko tisu vekuti tikaona samutoko tovaratidza ndikoko 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 ivo vachiti ndifanda ndifanda ikoko tobva tava kuda kudzinga urombo ndo zvakaita kuti tizoita yechibombo bvunza isusu tinoropa nyangwe vana iv kombo nekuti mwoyo medu nenge mune hondo asi hapana patichadya manonoko ndichiti takamedza nyuchi takadya mukoko saka takuziva kuti garai marifambisawo shoko ndichiti isusu ndisu vaya vanopodzera mabhomba tinobira vanhu vanhu vakaromba nekuti hapana patiswira takazomba pinda tichihwanda kunge chikomba asi karamaziva kuti isusu tinoitawo zvatinoda nekuti urovha ndo wakapidza muumbavha asi usafunge kuti kana zvika omasei tinosvika pakurikavha aiwa nyangwe pasta pashoni java vakatomboda kutozviita vari kudiscavha kuti isusu tizo siya zheti kunge lavha navha but mukomata bhalabha ravaudza kuti nini handidizverabhalabha because handina kumbolaina dhitabha kupinda mubhabha nechigerwa akakati kwekwashabha because ri munhu akaba but handimbobve ndakabvuma ini kuti ndakatsara vana zaba because ndakura kumbare magaba nekuti vanoziva kuti kumba kwedu nditoriwo chibava ndakamirirwa nevana saka ndinonamatawo mwari veminana nomuka ndisiti hapana taimanditungamira kuti ndisashaye ndowana ndikawana mero he ndoriita chero ndinenge ndasiya munyengetero dendi adhamu hapana pandaizodya muchero ndaingomirira mwari vaindipi pamagomborero nekuti munobva mazviziva kuti daidzera kuti ona hona heromero hona heromero nofixa broti apa rasina kero rekungoti zvekuita kuda kusoma ndero tichoti tatoita zviya zviya zvisina mwero ndichiti takaba ende tinoba nemagengsta angu osomise inini nemagengsta emukopa vakawanda vataropa muno mudhorobha maruzevha vamukationa ndakagoga mabhomba kana munhu andizeze tomuyisa mugomba nekuti tisu vakomana vaya vano vanoropa ende titori stronga isusu tosiya watyoka kwaboka varimi vakadzoka vefodya saka tovaita yatinoda nekuti totanga nekwa tovapoda because vanonyara vachisvoda vamwe vacho tivafulaisa mambhoda because nesuwo tinoda zvanaka tozvidawo todawo cream soda todawo mudzedu mukadzi wangu anotoda kurukwa ndozoda kuguka plus mwara wangu anenge achidawo kutondipira mari yekuenda kunotamba snooka netoti akabuka that's why iko ndichiti ndomutemba mwana wangu wakatsvuka ele gata rake rinodhura saka anofanira kuwana mvura Afa nona papo bat Afa nona kuti awane futi nini Juwana mari yangu ye kumutinga kreso meti Plus, mana wangu aida kuenda kuma extra lessons kumeti But, nazo ona kuti kada nukasa enda kuma jets Apana peti ndi ingazo kwa sekuwa jisira chika fuma plates Matamu, wangu Vano kara jingo nditendiri saska Because, Vaiga ya kutipai nao ninga taenda katenga wa kwantamu Nungo budisa maupamu, echi saskamu, machuingamu Disimbisa kutindira ku Vietnam Pati, zvinhu zvacho zviri pa minimum Utoda kuto zvichuna zvichipinda maximum Kute kuenda kujeri kuchikurubi Kwa kunozi kuprison, reku maximum Aiwa, my mom Avanozvara saskam, my mom Wakazvara munhu anurira kupura alamu Ndichiti ndenge munhu wekutanga pamangoma ndini Adamu Saka ndatouya ndichiti musandione kunge ndingoriwe mutsomtsomu Hapana patairuma nzara Kana vana vane nzara Aiwa, vana vane rama ndakafuga kumbezi ndakarara Ndikarwara Ndakwanisa here kuzvendesa kuchipatara Kana kunoenda kunomangara Aiwa, vamwe vanhu makatandavara Ehe, takashata takanyanga But, karara tinopara Nenzara Saka, karai matozizimba ndakazvipira kuita chikara Nomara Munepara Mujimuka mdara wangu munepara Munepara wakashipara para Pasi mujipara zara Magapara nyara Kunzo kunzi kupara kwa kasara Walipara Yangu Nusoma ndakara Ndanyara Azinda muka ningori vala vala Kuka magavela Apa kumajure kune trela Supa mikela Unuona vangwe vajoda kutoti skela Pati yela yela Atoto sipare kuriza vuvuzela Because takazire gerela Mwari makajire gerela Muri yangu ndo iriritira Isusu Tirvanu vekuta tizikuta Dem Shuta No kuti mtoko shuta Nekuti dakwenda kunoba Tirkuda Tirkuda kuba Tirkuda okubuda nenyika Tirkuda okuti tizo vamba Gwara ririsreti risina kurasika Takakasika Tikapinda pakamanika Takapinda kumanika Takasika tika uraya vanhu vaiurayika Tobva tavatadza kuti mneno nyika Mneno nyika takatora satsika Because tiri vanhu vandinoziva Zvatinoziva isu Isusu tinochiva zvinhu Zvatinotora Zvinhu zvatinotora Totora muhora Totora muzora Zvakapora Totora mugrenora Totora madzora Totora nyango kwada kutongorora Ndichiti isusu atiwane nguva yekuzoro Nasi duto ita house breaking Ndruku ita Theft Thief Malif I don't steal this belief Because Even if Mukati Banche Adzina malif Nini Dokozi Antibude thief Nekuti Nini neva koma Na vangove mukoba Zuva ni zuva Adishaye Vano tino roba Nekuti tino putisa opomba Pinda teji wanda se chikomba Kana munu Ano iskwa mugomba Ano iskwa mugomba Hey, Jovan kwa jiti nyomba Mbava gororo Mbava gororo Mondoro Aiwa pano pajigoro Pano pano hotes kwa ngoma kuita kunge tiri pachitoro Girozi mabororo Anzi mbava goro monzi Gromonzi, Bava, Tinoti Gavano, Avakonzi, Bava, Tiguti, Ati Tonzi, Pati, Tosiva, Kuti, Rinonzi, Vashoro Pozi, Vada Gusungwa, Nerwozi, Topatava Ratiza Kuti, Susu, Tengetagati, Lamutoti, Takatinzinya Mutoti, Takatinzinya Mutoti, Mujiti Yende Sagukoti, Makore, Life, Vino Tangira Pa 40. Inini ndaneta kuchunwa nevanhu serimoti nyangwe kuchikoro kwandaenda ukaverenga ripoti rangu unzwa kunzi I was very stubborn, I was very naughty, I was too woti, I was too long, zvekuti ndenge ndakareba kutopfuura shoti. Nyangwe makoti, makoto mama vangu, anoziva kuti ndogara ndichienda kukoti. Nekuti ndine matoketi anosvika 40. Matoketi, ema macheti, ema waleti, ema paleti, ema kaseti, magajeti. Vaudze mo. Gonyeti, shepeti, doketire mayeumezi. Ewe, doketire kuzopwanya kumba kuna tevesi. Doketire kuba mausena levuzi.